manera kana kamurie Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvitatko 2021 makatirira ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Mubato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora moita makakatanwa anotyisa pamberi peimwe Congress iri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevashanu kana kuti 4735. Vanhu zviuru zvitatu nevana kana kuti 3004 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi matanhatu nemashanu nevaviri kana kuti 165,002. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 3,943,961 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 2,966,892. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba panopera mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya zveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland Dr. Enoch Maida avanoti nekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCovid-19 zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Nokuda kwokuti tava mufourth wave iyoyo neutachiona hunonzi Omicron watakambotaura panguva yadarika, tinongoramba paine kurudziro zvikuru yokuti vanhu vabayiwe nhomba iyo yeCovid-19 zvatingareva tichiti kuitwa vaccinate. Vanhu ngavavaccinatewe, vanhu ngavabayiwe, vanhu ngavajungwe, vaya vasati vabayiwa vaya ngavabayiwe. Muchaona kuti patova nekurudziro yokuti vanhu vapiwe inonzi booster dose kana kuti kubayiwa kechitatu, zvikuru kuna vaya vanonzi mafrontline workers vanenge vachinyanya kuonana nevanhu kana neveruzhinji mumabasa avo.
Muunga pamuenzaniso ipapo
vangava vari muzvipatara varapi vaya kana kuti vanowanza kuona vanhu mungava mabasa anoita kuti vasangane nevanhu kakawanda, ndo hatingatiwo mafrontline workers iwayo. Saka vanenge vachifanira kuti vakwanise kuti vabayiwe nhomba, zvinobatsira. Zvakachiongororo inoratidza kuti kubayiwa nhomba ikoku kana kuvaccinatewa kunobatsira kuti munhu nyange ukabatwa neutachiona hwecovid asi haunyanyi kurwara nawo uye hauiti macomplications angakusvitsa pakupinda muchipatara uye kuti ufe necovid kwacho kunenge kwaderera zvikuru. Saka ndosaka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kunzi ngavabayiwe nhomba.
Saka kana vanhu vabayiwa nhomba dzese panenge pasina chikonzero here chekuti varambe vakapfeka zvivharamuno nemuromo kana kuti mamask?
Nyangwe vanhu vabayiwa asi havafani kurega kupfeka mamask, zvikuru kana vabuda mudzimba dzavo vachienda paruzhinji ngava vakapfeka mamask sezvinotarisirwa zvakavhara mino nomuromo, uye ngave vanogeza maoko avo nguva zhinji Yatinga tienda hijinia nukusanitaiza maoko avo. Zoeta kutinyangu wakabata kumeso maziso muromo mino. Panga pinda na utachona maoko wanenga kachena asina utachona. Zino kuru ziru wazwe kutikana wano achika paru jinji. Ndawasa ngevari pedo na pedo na vanu ya tinga tia physical kana social distancing ya uti pa waka mira ipa pa wakatanda waza maoko hako ningo siripa pedo pedo na vanu
zino batire isu
ndo zino batira kuti nyangu wakawano kosora kana kuhetsura utachuo na ungawa mavare we COVID usaita kuti ogo ufema saka hizo waka kosha kuti vanu vazive change zo iyo ino batira zikuru kuti vanhu varangarire kuti utachiona weCovid hausati wapera uri kuramba uchito simuka uye hunokwanisa kuti upararire kana kutatapuriranwa nenzira inoita kudzimwe nambo tigozorwara zvikuru kune vasati vabaiwa.
Nyanzvi munyadzo zveutano Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Mubatore MDCT rinotungamirirwa naba Douglas Monzora munonzi maita makakatanwa anotyisa uye kunetsana uku kunogona kuguma kwave kumatare edzimosva. Bato iri ratarisana neimwe Congress yekusarudza vatungamiri vatsva asi paita kusawirana kuti sarudzo idzi dzoitwa sei zvakanaka sezvo vaMonzora nemwe mutevedzeri wavo Dr. Thokozani Kupe vave makara asionane. Makakatangwa aya akapa kuti vamwe mubato iri vati Dr. Kupe vanofanira kudzingwa kuva nhengo yedare reparamende uye mubato. Asi muzvare Kupe vanoti hakuna sarudzo dzakachena dzingaitwa kana vanovatsigira vachidzingwa mubato vachipomerwa mhosva yekuti vanotsigira MDC Alliance. Magweta amuzvare Kupe anonzi akatonyora tsamba kumunyori mukuru webato iri amai Porina Mpariwa vachida zvisungo zvakabuda musangano weNational Council webato iri zvekuda kudzinga muzvare Kupe. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vari kuramba kuti mubato mapindwa naPongwe.
Awa ndomanyepo Blessing ari kuitwa nevanhu vane godo nekubudirira kuita musangano wedu weMDCT. Musangano weMDCT chinhu chakatanga chichishorwa zvikuru chichinzi ibato risina vanhu, ibato risina kwarinoenda. Asi kubva patakatanga kuita maprogram okuenda paground kusinga nevanhu tikuona shura thenasima kanzi yatikaita mupati medu actually yapera iyo paseri ofuti ini ndandi national chairman ndindakachera national congress iyoyo asi nekumbeka nezomupendiweza achoche kuti madam kuona fana kudzingwa. Chinhu chakabuda imomo nyaya yahombe yakabuda imomo yanga iri yeagenda yedu yenational congress ordinary congress yatiri kuronga takawirirana neordinary congress iri kuzoitwa sometime end of February early week of March kuti tisarudze utungamiriri weMDCT and it was unanimous after ite debate ona chitaurirana asi takawirirana nedenezidi. Ndinomusemiyo kuti madam kuti vanofanira kudzingwa haina kumbobvira yataurwa kana kudibetwa kana kumuva as a motion by anyone akanga ari imomo. And isusu as the leadership of MDCT, we are not eager and we don't want to encourage anything that got to do with kuti divider.
Asi makapuwa here tsamba iri kubva kugweta rawe?
Handina kuiona and handitozivi tsamba ndikutorwa neimwe kwakanaka kuti pane tsamba yakadaro. Ina ndiye yitamba iyo and president musangano wangu akatambonitaurira kana ani zvake musangano kuti hapana mbotudza nyaya iyo. Saka izvi handimbotozvizivi avo amakuwa ari kungobuda kuvanhu avo vanda kuona MDCT ichiparara.
Tichitaurawo nevamwe mubato renyu vari kuti ivo pane matambudziko aripo pakati amai Kupe na vaMonzora. Uye vari kutiwo mai Kupe havasi kuya kumusangano zvinova zvaakuvagumbura misangano inenge ichiitwa nevakuru vakuru zviri kufamba
sei? Ndo tumashoko tunongobuda hako apo napapo asi hatuna any substance nokuti National Council yatakaita sombe yapfuura madamu Kupe vanga varimo.
Sachigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu.
Indeed, I can confirm that the former Deputy Prime Minister of the Republic and MDCT Vice President Dr. Kupe has engaged her lawyers to seek clarity from the party on whether or not they want to recall her. Particularly, she wants the party to finish with the 26th of November National Council meeting, where some statements were made to the effect that says she must be removed from office. The second question, my brother, it is untrue that Dr. Kupe is afraid of the Ordinary Congress. If there is anything, Dr. Kupe is keenly awaiting the long overdue MTCT Ordinary Congress. However, she is concerned.
Icho kwadi kuti Dr. Kupe vakaenda kumakweta avo vachida kunzwisisa nezvechisungo chekuvadzinga mudare reparamende. Vari kuda kuziva zvakabuda mumusangano weNational Council wemusi wa26 Mbudzi wakataura nezvenyaya iyi. Pamubvunzo wako wechipiri, handi chokwadi kuti Dr. Kupe vari kutya sarudzo dzeCongress. Vange vagara vakatogadzirira sarudzo idzi uye dzaifanira kunge dzakaitwa kare. Asi havasi kufara nekudzingwa kwevatsigiri vavo vangave mameya, makanzura nenhengo dzeparamende vachinyeperwa kuti vanotsigira vaNelson Chamisa. Izvi tiri kuti ngazvimire nekuti zvichapa kuti sarudzo dzeCongress dzisatambirwe. Kubira sarudzo, hatisi kufara nekuda kwekutyorwa kwebumbiro remutemo webato kuti sarudzo dziitwe mukati memwedzi miviri kwete misere sezviri mubumbiro remutemo webato.
Mashoko emutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu vachitaura vari parunare muBulawayo. Zimbabwe inonzi ichiri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi rose kumisa nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi kana kuti human trafficking. Svondo rapera, pane mumwe murume wemuZimbabwe akabatwa kuBotswana aine vana vanomwe vaaida kuedza kuendesa kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyaya dzakadai ndidzo dzinonzi nenyanzvi dziri kupa kuti ongororo inoitwa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica, State Department, riise Zimbabwe panyika dzinoda kutariswa zvakanyanya kana kuti Tier 2 watch list, sezvo dzisiri kuzadzikisa zvinotarisirwa kuitwa kumisa dambudziko iri. Mutoro dwe nhau Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Gwaro State Department rinonzi 2021 Trafficking in Persons Report Zimbabwe rinoti kunyangwe Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa mukumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo zvisiri pamutemo, iri kuedza zvichitariswa pakutongwa kwemumwe munhu ndokunopika uye kubuda negwara rakajeka rekuti yopedza sei dambudziko iri. Gwaro iri rinoti Zimbabwe haisi kuchuchisa nyaya idzi kana kupawo masangano akazvimirira zvikwanisiro zvekuita basa. Masangano akazvimirira aya anoti akabatsira vanhu vanodarika mazana mana vainge vambunyikidzwa vachiendeswa kwavasingadi. Bazi remuAmerica iri rinoti Zimbabwe haisati yavandudzawo mutemo we-2014 Trafficking in Persons Act kunyangwe ichigara ichivimbisa kuita izvi. Pane imwe nyaya iri mumatare iri kuratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikura, mapurisa emuZimbabwe, Botswana neSouth Africa ave kushanda ose kuti vakwanise kudzosera vana vanomwe vanonzi vaiendeswa kuSouth Africa vachidarika nemuBotswana zvisiri pamutemo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muusungwa ichi vaEric Mpofu avo vanobva kuplantira havana kupiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pavakamira pamberi pamajistrate muzvare chandapiwa Molisi muFrancistown vachipomerwa mhosva dzekusabata vana zvakanaka uye kutakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti human trafficking. Vakasungwa musi wa3 zvita kuBlue Town kuBotswana. Dare rakanzwa kuti vamupofu avo vane makore 20 nemapfumbamwe vakaedza kutiza apo vakamiswa nemapurisa emuFrancistown vachityaira mota ine manamba ekuSouth Africa. Vachitaura mudare muchuchiswenya imuzwarisisa Felin DJ vakati vana ava vanga vakawandiswa kumashure kwemota vachaitezwa ku South Africa uko kunofungidzwa kuti ndiko kunogara vabereki vavo. Muzvare DJ vakaudza dare kuti vana ava vana magwaro ekufambisa izvo zvinoratidza kuti vakajambiswa nepasingabvumidzwe apo vakapinda muBotswana. Muchuchisa akati kujambisa boda vana vadiki ava ava nemakore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemairi kupinza upenyu hwavo munjodzi huru izvo zviri kuita kuti bosa vamupofu ive yakakomba kwazvo. Vakakumbira dare kuti risape vamupofu mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vasina pekugara pakanyatsotisvikiti muBotswana uye vari kupomerwa mhosva huru. Vainocent Saidi vanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti tsika yekutakura vana vadiki zvisiri pamutemo itsika yakaipa zvikuru nokuti inovapinza munjodzi.
Problemu kuvabereki vanodaro because unongochita vana pagenzi pari nekuti mwana wavo ikininga havasi kukochesa mwana upenyu hwemwana kupei kana uri mubereki anokochesa mwana wako samai kana baba wemwana unoenda unozitorera mwana izvi zvekuti tichumire munhu kuakatasika unopani kumhosva.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana uye vari kugweta rakazvimirira varaini muchengeti vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezveupfuma yakaita manyamambire nerongo muZimbabwe ndiwo ari kuitawo kuti vanhu vapare mhosva dzakadai senzira yekusvaga mari.
Saka kana pane zvikonzero zvakasimba saizvozvo ndo pamwe pavanenge vachiwanda napo kuti hai waka tiri kuno kunze nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira kwazvo. Vana vari kuchikoro kumusha nenyaya yekuti kunoku zvinovanetsa kuti vauye vazojoina vamwe. Saka zvatingaita kutoparadzana vana vosara isusu toendawo pakudzoka zvinonetsa pamwe vabereki vacho vanoitawo maproblem futi ndosaka vaizotsvaka nzira dzokuti votsvaka shortcut.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona mukupedza kutakurwa kwevana zvisiri pamutemo kusanganisira kusunga uye kutonga vanofungidzirwa kuti vapara mhosva idzi pamwe chete nekudzidzisa vanoferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa nhasi vabatana nevamwe vanhu mazana maviri kuCape Town mukereke yeGroote Kerk kuchema muutungamiri wenyika weutongo werusaruraganda wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wa11 Mbudzi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Vadi Clark vakatungamirira nyika kubva muna 1989 kusvika muna 1994 uye vakasunungura muusungwa muna 1990 mushakabvu Nelson Mandela avakazova mutungamiri wenyika iyi mutema wekutanga. Vamwe vanhu vange vachiratidzira panze pekereke iyi vachishora Vadi Clark nemabasa avo munguva yerusaruraganda kana kuti apartheid apo vatema vakawanda vakatsakatika uye vachibatwawo senhapwa munyika iyi. Vanhu vanogona kusvika zana vakafa nezuro muAmerica nekuda kwemadutu mupengo kana kuti tornadoes akarova mumatunhu mashanu anoti Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri neTennessee. Vatungamiri vematunhu aya vanoti vanotarisira kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Zvivakwa zvizhinji zvakaparadzwa nemadutu mupengo aya ayo asingawanzotarisirwe munguva ino yechando. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakasumwa nezvematambudziko asangana nevanhu aya uye vari kushanda nemagavhuna ematunhu aya kubatsira vakawirwa nedambudziko iri. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzevechidiki kana kuti Youth Forum nhasi tine hurukuro nevanotungamira sangano replatform for youth development vaClaris Maduku nezvavanga vachiita mumazuva gumi nematanhatu akanangana nekumisa mhirizhonga yemudzimba pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 16 days against gender based violence. VaMaduku vanoti gore rino vakaedza dzimwe nzira dzekumisa matambudziko aya nekunyanyotarisisa mwanakomana. Ndatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndine maprogramu akati wandei wandei ataka kutira abdekande kuti muku programa kweri nechure kuti vechidikini atinoti ma young women and girls kana kuti young girls and men vange vachikwanisa kunge vachinzwisisa kana kutitsvakira vana pavo vaone kukosha kunoita vanhukadzi kana kukosha kunoita vanhu nekuti tinoswana bidiniyo yakati kuti saka tanga tichinenya kutsimbirira gome nenyaya yekuti tiite yatinoti men engage. So takaitaadena aitini dzakati wandei wandei atatakanyanya kunanga kuti zvishe vanozi kuti vamwe kuti vanhu vange vachingofokasa zvakanyanya nekuti vanhukadzi vanhukadzi saka tichiita element yekuti tiiso vanhu rimene takaona kuti maprograms edu akati kuti makore maviri apera impact yedu yanga ichiratidza kuti tikasaremekedza vanhu rime pakusimudzira madzimai zvinhu zvanga zvichitisai nenyaya yenharaunda yekushandanaenharaunda iri pati yaka inharaunda yagara ichikoshesa stereki munhu rime kana kuti vana vakomana saka kwatiri the main engage project yedu iri kunya kunanga orientation nechari yekuti kuti tinyatse kuvirisa nekukoshesa vanhukadzi tifuna kuti tite rop in young boys and young men.
Zvirongwa izvi zvanga zviri kutambirwa sei munharaunda?
Tingati zvichiprogram dzaitambirwa zvakanyanya nekuti kana taka tichitageta paprogram iyi taitambira tinoti mastakeholders dziri hurukuro dzatinoti intergenerational ekuti musi wa 10 nezuro takakwanisa kuita program yemabhora ainge ari soka pambe patava tichitaa kuti vanhu vanga vachitamba vese vanga paine bhora revarume nebhora revakadzi asi tichiri message yedu chai chai yange yakananga pakuti kuti mukomana kuti vasikana vange vachiremekedza kunge pepese vakomana tichiaudza kuti dambudziko riri kunya kutende kuti men nenyaya yeattitude yavo nenyaya yefocus kazhinji ndio vanoita zvinhu zvekuti vanhukadzi vazopesera vave wiki nenyaya yeorientation ekuti community inenge chingoti aya kana uri mukomana ndiwe vesimba kana uri munhukadzi unofana kuremekedza mwana mukomana saka zviri kutambudza nekuti vanhu vagara kuti aya ini kune masangano mazhinji anouya kunyanyogara vachida programming everyday vanenge vachinzi vari kuya neinfluence nobva kumadhorobha anobva kunze kwenyika saka isiso kuti tiri vagari venharaunda tatiri kunyanya kuitira izvi pane kakutambirika kanyaaamuri kutaura zvinhu zvinhu zvingadai zviri controversialaraemeremekedza tsika saka mastakeholders edu anosanganisa madzishe emadzimutape atinotima traditional leaders anosanganisira mamwe masekeza akafanana nemabhizinisi vachinzi vati vane influence vari kuzvitambira kuti vari kuona sekuti tiri kuremekedza tioeza kuremekedza tsika vane umwe unyanzvi kwasa tinge vakafanana.
Asi iro dambudziko rekumbunyikidzwa kwemwanasikana rakakura sei imo muchipingo?
Dambudziko rakakura asi tinoona kuti kuti patakanga kuitawo maprogramming edu tinetoo chirongwa chitanga chitaisa ndiaranga itanga 2016 saka aitara zvemakore 5 apfuurayo tine zvakafanana kuti inyaya yechild marriage yaya kunokurumbirai yanga tine 1 in every 4 tongoti 25% yevanhu vasikana vaisiya chikoro vari vadiki kana kurooza nekuda kwekuti kana vabereki vachirevana vechidi zvaikanganisawo nharaunda nenyaya yemagariro asi tikuoti patotanga kuita programming apa it has reduced in 1 in 5.
Vanotungamira sangano replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu.
Ndinovimba kuti manheru akanaka kwamuri mose vatereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero. Mibvunzo inoramba ichiuya. Ngati nzwei mubvunzo wanhasi unobva kumutereri anowanzobvunza mibvunzo yakaoma.
Makadiko makadiko pachirongwa chezvezvitendero mukomata nonoka wande ndini zvakare Shepherd Marumana.
Mukoma Marumana, tipe mubvunzo wenyu rwendo runo.
Ndinobvunzazve pamberi pezororo ratakatarisana naro, zororo rekrisimasi rinova ndiro zororo rinonzi rinorangarirwa kuberekwa kwaJesu. Zuara 25 December ndo rakaberekwa Jesu.
Icho icho kwadi, saka mubvunzo wenyu apa unotii, chii chamunoda kunzwisisa?
Mubvunzo wangu uri kuti zuva iri sei machechi akawanda echiita sekuti haasi kurikoshesa zuva iri rekuberekwa kwaJesu. Chii chinomboitika? Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro pezororo iri? Ndiyo mubvunzo wangu.
Mukoma Shepherd, tinoromba rakanaka nokuti tabata mufundisi Richard Moyo kuti vape mhinduro kumubvunzo wenyu.
Kwazuva imose mukati mechirongwa sanhasi chezvechitendero, ini ndaitwa mufundisi Moyo. Ndinokwasaiwo futi da kutenda zvikuru naba Shepherd Marumanda vakatumira mubvunzo wavo wakakosha kumaringe nezvekrisimasi nemose vatereri.
Tipevo pfungwa dzenyu mufundisi Moyo, munoti?
Nauya bvunzwa nababa inauya kakosha kuti sei vana mati vasingagoni kupemberera zuva rekrisimasi, vasingagoni kuita sezvinosiitwa vana mati. Hongu, zuva iri harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi izuva ratakakuwa dzingozi ndo rakaberekwa Jesu Kristu sichitaurwa kuburikidza nekalenda ravaRoma. Asi harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi zuva iri tinoritora sezuva ratinofara, ratinondoungana namani Samwari, sezuva ratinondopembera nokudya zvakasiyana siyana pachitwa mabiko akasiyana siyana, chifara nokudya vazhinji vacha zvakasiyana siyana. Asi kuti sevatendi hatigoni kuita makonferensi kunyengetera muzuva rekrisimasi. Hongu variko vanogona kupemberera zuva iri vachinyengetera. Hatirikanesu vafundisi, hatina mati, tirina matawo kana kuenda kuchechi kwenguva diki, asi tichingonyengetera kuti Mwari kudenga maita zvakanamatisisa ipo. Nokuti pazuva rekrisimasi rika tikaverenga kuchapta ya muprofita Jeremiah chapter 52 paverse 31-32 inotaura sezvizvi: kwanzi zvino negore ramakumi matatu namanomwe rokutapwa kwaJoyakini mambo waJudha, nomwedzi wegumi nemiviri nezuva ramakumi maviri namashanu romwedzi weIvhiri Merodak mambo weBhabhironi, negore rokutanga kubata ushe kwake, akakudza musoro waJoyakimi mambo wavaJudha akamubvisa mutorongo.
Izvi zvinorevei mufundisi Mwoyo?
Kuva kuti zuva rekrisimasi iri 25 December paitova nemambo wavaJudha wakanga akasungwa ari mutorongo, asi pakauya mambo uyu weBhabhironi wakamubuditsa mukati mezuva ra25 December mwedzi we24 akamukudza. Vanhu vakapembera pakadyiwa zvakasiyana siyana, mukarama chive pakadyiwa zvakasiyana siyana. Saka kubudzwa ndo pakangobvira zuva rekrisimasi iroro, asi vanhu vakazoti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Ndo pane kupesana kuvanamati vakawanda, vamwe vachiti harisiro zuva rakaberekwa Jesu Kristu nokuti paitova nomwe mambo wakanga akasungwa, asi mambo uyu wakatobuditswa mupaka zuva rekrisimasi nokuda kwomumambo apinda pachigaro. Asi zuva rakanzi rambe chirangarirwa rambe chirangarirwa, asi nokuda kwevaRoma vakanegosieta kalenda iri vakati 25 December ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kuva kuti vatendi havangagoni kupemberera kana vachiti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu, kuva kuti kuberekwa Jesu Kristu kwava kune secret harisi zuva rokuti ndirekisa, asi paiva nomwe mambo. But zvisinei zvazvo, sisu vatendi tinofanira kuti fare nokupembera uye futizve nekudya nokunwa nokungotenda ishuwa masimbosi.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Richard Moyo vataura nesu vari kuSouth Africa. Ngatinzweivo pamusoro pezvitendero kubva kwamuri vatereri. Ko vechiMoslem muripi vasingabvumi kuti kuna Mwari? Tauraivozve nevamwe vakunzwisisei. Vezvimwe zvitendero tiudzeivo pfungwa dzenyu. Tinoda kunzwa kubva kune vezvitendero zvizhinji. Tumirai mibvunzo nemaaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Simba rangu, simba rangu.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata che Christ Life Choir chine tambo Yesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Anokonika ni mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.